Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kuvateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri chikunguru 4 2017.
Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kurakidza kusakwana iwo timba mako hamuna upfu wabudzwa netafuti isu kuti kusafa dai mari yanga ipinda musirculation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musirculation vanhu toita tiona mari mapindi.
Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva iyo Zimbabwe iri kunetseka nekushaya mari.
Rimwe sangano revechidiki Mbulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana nerimwe yavana kuzvitonga.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Veruzhinji vanoti havasi kufara nekupa African Union mari inoita miriyoni yemadhora kwakaitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro panguva iyo mari iri kunetsa munyika. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaMugabe nezuro vakapa sangano remubatanidzwa wenyika dziri muAfrica yose reAfrican Union kana kuti AU mari inoita miriyoni remadhora ichashandiswa nesangano iri mukuita basa raro zvichitevera kutengeswa kwakaitwa mombe munyika kuti mari iyi iunganidzwe. Asi veruzhinji vakaita savaCharles Gwata ava vanogara mumusha weMelbourne muno muHarare vanoti zvanga zvisingakodzere kuti vaMugabe vape AU mari yakawanda kudai veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo munyika. VaGwata vati dai mari iyi yakaiswa mumabhanga umo muri kushayikwa mari zuva nezuva zvaizobatsira kuti vanhu vasarare mumitsetse yekumabhanga vachitsvaga mari.
Kurakidza kusakwana iwo timba mako hamuna upfu wabudzwa netafuti isu kuti kusafa dai mari yanga ipinda musirculation kana kuti mari iyo miriyoni yokupidzwa musirculation vanhu toita tiona mari mapindi ine zvichikuita makiu tamuka kuma 3 kunobata nhamba $50 pezuva dai mari yanga ipinda musirculation.
Zvataurwa navaGwata zvatsinirwa navatonga emungwena vanogara mumusha weMaubra avo vati vaMugabe vanoziva kuti Zimbabwe haisi kuzoita sarudzo dziri pachena gore rinouya nokudaro vave kuda kugara vakatsindira mwena wemashingishingi.
Mugabe wakanganisa wangabvisi 1 miriyoni zvinhu zvakaoma munyika kudai yaitofanira kutoshandiswa something zvekudevelopa nyika yake kwete kuendesa 1 miriyoni AU waruda protection against my elections at 2018.
Asama Biula Masunda avanogara musha wedziva rasekwa muno muHarare vaudza Studio 7 kuti danho rakatorwa navaMugabe idanho rakanaka chose. Amai Masunda vati Zimbabwe inofanira kugara ichidyidzana zvakanaka nenyika dziri musangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe chete neAU kuitira kuti igozobatsirwawo painenge yave kuda rubatsiro sezvo vaMugabe vasingakwanisi kudyidzana nenyika dziri kumavirira nepamusana pezvirango zvavakatemerwa.
Ndinoona zvaitwa naPresident vedu vaMugabe chiri chinhu chakakosha chaizvo uye chakanaka because havakwanisi kudyidzana nedzimwe nyika dzekuwest sezvo vakapiwa masanctions kunana England nana America uko.
Zvataurwa namai Masunda zvatsinirwa navakambioni Ngorima vanogara musha weAvonlea muno muHarare. VaNgorima vati vaMugabe munhuwo anofanira kugara aine zita rakanaka kumadzisawira avo emuAfrica.
Awa mugabe wakagonesa zvisingaiti because dzimwe nyika dzinotibetserawo kana tava munguva yekutambudzika. Saka isusu tunofangwa kubetsera Afrika ndedu inoi. Saka ndatenda zvangu nezvakaitwa navamugabe. Vamugabe wakagonesa chaizvo ipapo.
Asi vaFrancis Sivanda vanogara muHague Park muno muHarare vapokana nezvataurwa namai Masunda navangorima vachiti Zimbabwe nyika isingakoshese masangano ekunza anoibatsira. Vachiti zvakaitwa navamugabe izvi zvakafanana naamai vanogovera muvakidzani upfu hwese, mhuri yavo yosara ichiziya nenzara.
That is utter nonsense completely. Now riponde kuti isusu pachezvedu we've got a lot of people outside in the rural areas who are actually hungry now, right, as we speak. But it is news. What was when a head of state achizopa African Union mari, whereas isusu pachezvedu madonors vari kwadzinga vari kuti hazvasi kuda kuti madonors ave achiparticipata munomu. They think kuti they are politically minded, whatever, and like they got some interest in politics. But also when a munhu achipa African Union a body that is rich already, opapa a million, that is inini pachezva vangu handisi kuona kuti zvinotobatsira nyika yedu in other way.
Vamugabe avo vaimbovesa chigaro weAfrican Union vakaudza musangano weAU uri kupindwa muguta guru reEthiopia reAddis Ababa neZuro kuti vakawana rubatsiro rwemombe idzi kubva kunhengo dzebato ravo reZANU-PF pamwe neveruzhinji idzo dzakazotengeswa kuti mari iyi izovepo. Kunyange hazvo pasina kutaurwa kuti mombe chaidzo dzakatengeswa kuti mari iyi iwanikwe ingani, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika Vasimba Rashemubengegwi vakaudza bepanhau reHerald kuti mombe dzakatengeswa idzi zviuru nezviuru. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mombe zhinji dzakabviswa idzi imombe dzakatorerwa varimi vachena. Panguva yakabvutwa mapurazi avo, varimi avo vakabuda mumapurazi avo vasina chavakabata. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Apo veruzhinji vari kuramba vachinetseka nekushaya mari mumabhanga, rimwe sangano revechidiki muBulawayo ratanga chirongwa chekuita ongororo yematambudziko akasiyana-siyana ari kusangana nevanhu nekuda kwekusashandiswa kwemabond notes munyika. Tinodzokorora, nekuda kwekushandiswa kwemabond notes munyika. Mutoreri wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vechidiki vanoti chinangwa chavo ndechekuzoendesa tsvakurudzo yavo kubhanga guru renyika senzira yekuedza kubatsira kupedza matambudziko aya. Mukuru wesangano reYouth Economic Forum vaFarikai Masiya Mhuru vanoti sangano ravo raona zvakakodzera kuita tsvakurudzo pamusoro pematambudziko ari kutarisana neveruzhinji kubva mukushayikwa kuri kuita mari mumabhangi. Vamasiya Mhuru vati vakazivisa veReserve Bank of Zimbabwe nezvechirongwa chavo vachiti zvakakosha kuti vanhu vese musoro pamwe chete mukuedza kuwana nzira dzekupedza dambudziko rekushomeka kwemari munyika.
Tinofanira kuti tione lasting solution to issue iyoyi. Saka tati isusu tuda kupinda muvanhu. We are a think tank, hatidi kuti tizvifungire isusu. But tuda kuti titange tambonzwa kuti vanhu vari kuti chii. Vanhu vataura zvavari kutaura. We will then come up ne document yetichazo compile tichiendesa ku RBZ. Kuti aiwa RBZ zvetakambotaura zviyazviya taenda tataura nevanhu. Vanhu vari kuti nyaya iripo nde e. Then from there we are then hoping kuti maybe vanogadzira zvemutemo vanoona nezvenyaya idzo dzidzemari vachazotarisawo zviri kutaura vanhu and vozoona kuti vanobatsira sei.
Vamasiya Mhuru avo vanoshandira imwe kambani hombe inogadzira nekutengesa mbatya vanoti vakatanga sangano reYouth Economic Forum nevamwe vavo gore rakapera nechinangwa chekupa vechidiki mikana yekuti vazeye nezvemagariro evanhu iye nezveupfumi ukuwo sangano iri richishanda sechipangamazano munyaya idzi. Vachirenje mwoyo avo vanove nhengo yesangano reYouth Economic Forum vati senzira yekuita ongororo yavo vanenge vachitaura neveruzhinji vachivabvunza zvavari kusangana nazvo zuva nezuva mukutsvaga mari kumabhangi.
Vamwe vanhu vane masolutions vanhu vakanyarara vanhu vasiri kutaura. Vari kutaura, vari kutaura tiri kuvanzvawo asi toda kuti vamwe vataure tinzvowo vamwe kuti vari kuti kudii. Tikaisa musoro pamwe chete munhu wese tinouyawo nemasolutions ari nani. tichizviita murunyararo hazvisi zvedaka hazvisi zvekunetsanayo kugadzirisana tichingotaura tichinzwanana.
Vamwewo vanoti kunze kwekunetseka kuwana mari mumabhangi, mamwe matambudziko avatonzwa kubva kuvanhu munguva pfupi yavatanga chirongwa chavo anosanganisira kuti vakuru vakuru vemabhangi akasiyana siyana havataure nevanhu vachivatsanangurira zvizere pamusoro pedambudziko rekushomeka kwemari. Vatiwo vakawanda vari kuchema nerekuti mukutsvaga mari kumabhangi vari kurasikirwa nenguva yakakura pamwe nemari shoma yavanenge vainayo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuRBZ kana kusangano reBankers Association of Zimbabwe. Nyika yakatanga kushandisa mari yemabond notes muna mbudzi gore rapera mushure mekunge mukuru weRBZ vaJohn Mangujga vati iyi yaive nzira yekubatsira kugadzirisa kushomeka kwemari yekunze munyika uye izvi zvaizoitika kwenguva pfupi. Vamangudya vakatiwo mabond notes akatadza kushanda zvakanaka vaizosiya basa. Vanhu munyika pavakabvunzwa kuti vanoda kuti mabond notes ashandiswe here kana kuti kwete, vakawanda vakati kwete, asi hurumende yakaenderera mberi nekuunza mari iyi ichiti izvi zvaizobatsira pakushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvizvarwa zveAmerica nhasi zviri kupemberera kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe. Nyika iyi yawana kuzvitonga kubva kuBritain, uko kwakawanikwa musi wa4 chikunguru 1776. Vanhu vanopemberera zuva iri nekuita mabiko pamwe nemitambo yakasiyana-siyana nyika yose. Mutungamiri weAmerica wechimakumi mana neshanu vaDonald Trump vari kutarisirwa kucherechedza zuva ranhasi iri nekuita mabiko pamuzinda wavo weWhite House, ayo vachadya nemhuri dzemauto vachizopedzisira nekuona mafireworks. VaTrump vatumirawo mashoko kuvana venyika yavo ekuvashuvira zuva rakanaka. Mapurisa mumaguta mazhinji ematunhu ose enyika anonzi akagadzirira zvakasimba kudzivirira njodzi dzingangoitika pazuva iri dzinosanganisira dzekurwiswa nevanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere, vanoti chinoita kuti America ive nyika yakasiyana nedzimwe nyika hausi upfumi hwayo kwete, asi kuti vanhu vayo avo vanogona kugarisana nevauye munyika yavo. Dr. Dendere vanoti izvi zvinogona kuitwa nevana veZimbabwe kana hurumende yakazvipira kushanda nevanhu vose zvine jekerere. Gatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro pezuva rekuzvitonga kweAmerica iri.
Ini nhasi ndanga ndichitoverenga zvakataurwa navaObama paIndependence yemakore maviri apfuura. Vakati chinoita kuti America ive nyika yakanaka haisi kuti ine upfumi hwainawo hwakanyanyisa, aiwa, asi kuti vanhu vari munyika muno vazhinji vacho gore rimwe nerimwe pamwe chete maimmigrants nevakazvarirwa muno vanenge vachida kugadzirisa kuti demokrasi yavo irambe ichiva nyika yakanaka inobvumidza vanhu vavo kuti vabudirire, inogadzirisa maopportunities ekuti vana vadiki vaonewo kuti upenyu hwavo hunenge hwakanaka vachikura. Saka rimwe nerimwe regore America yainocelebrata independence, I think vanhu munyika muno vanenge vachionawo machanges akanaka ari kuitika, kunyange dzimwe nguva vanhu vachiita kunge zvinhu zvisiri kunyangisa kuchinja hazvo.
Zvii zvamungati zvingatorwawo nevana veZimbabwe kana neZimbabwe zvinoitwa neAmerica kuti inge iri nyika yakagadzikana?
I think kuZimbabwe vanhu chavari kuda kunyangisa kuona kuti upenyu hwevanhu haufani kuramba uchidzokera kumashure, nekuti taakutoona kuti patakanga tiri 1980 nepatava nhasi zviri kwazvo zvakanaka zvaitika, asi vazhinji vedu vari kutambura. Tinenge tichitiwo dai hurumende yedu yaiedza kugadzirisa kuti vanhu vazhinji vawanike vachipinda mumiddle class, kutambura kuve kushoma, asiwo tinopembererawo kuzvitonga kwatinako nekuti kugara munyika yekuti vanhu munenge muchiitwa rusarura ganda hakunakidzi. Saka izvozvo tinozvikudzawo futi.
Touyawo panyaya yepatriotism. Tinonzwa vamwe vachiti zvisvaro zveAmerica zvinoda nyika yazvo zvakanyanya. Munoti iwe muchitarisawo neZimbabwe panyaya dzepatriotism?
Yeah, ipapo ndinobvumirana nevanhu handisati ndamboona vanhu vanonyanyisa kubva vafara kuda nyika yavo zvakanyanyisa. Asiwo pa patriotism, ndinoti kubva zvatakaona last year vanhu vachifamba vakatakura mureza weZimbabwe. Ndinoona kunge maZimbabweans akawedzera rudo kunyika yavo. I think tirikusvikako.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College, Dr. Chipodendere vari paRunare kuMassachusetts muno muAmerica neStudio 7.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
North Korea inoti yabudirira kuparura chirongwa chechombo chayo chinokwanisa kusvika kune dzimwe nyika. Chiitiko chinove chikuru kwazvo muurongwa hweNorth Korea hwekukwidziridza zvombo zvayo zvenyuklia. Zvinoitika kunyangazvo paine yambiro dzekuti isiyane nazvo dziri kubva pasi rose. Chombo ichi icho chakandwa kubva panhandare iri pedyo nemuganhu wenyika iyi neChina uri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva. Chadonhera muJapan muchiitiko charovesa hana vezvematongerwo enyika muJapan uye kuburitsa pachena kukundikana kweChina kutarisisa North Korea.
Vamwe vakuru muhurumende vanoti hurumende yave kuda kuedza kudzora dhora remunyika zvishoma nezvishoma mushure mekunge gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vati vari kuedza kuita dzimwe hurukuro nebhanga reAfriExim Bank rine muzinda kuEgypt kuti vakwerete imwe mari yekuedzera pamadhora mazana maviri yemabond notes ari kutenderera munyika pari zvino. Mutungamiri webhanga reAfriExim Bank vaBenedict Orama vakaudza vatori venhau kuKigali, Rwanda kuti vakagadzirira kushanda neZimbabwe. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi hadzina kuwirirana kuti kuda kuwedzera mari yemabond notes kungabatsira here. Pavakaparura mari yemabond notes mukupera kwegore rapera, Dr. Mangudya vakati iyi yainge isiri mari asi kuti zvainge zvakangonangana nekubatsira vanhu vanotengesa zvinhu kunze kana kuti export incentive. Vanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti vaMangudya havasi kutaurira nyika chokwadi pamashandiro emabond notes.
Dano iri riri kurakidza kuti pavakataura musi wa4 May 2016 vachiti varungoisa a temporal instrument inonzi mabond note in the form of an export incentive inenge isiri mari kwaive kunyepa. Izvi nokuti zviri kuprova zvataitaura paya kuti iyi mari inenge ya permanent.
Vabiti vanotiwo chiri kupa kuti mari ishayikwe mumabhanga inyaya yekuti hurumende iri kungokwereta mari asi isingakwanise kuidzosera.
Kune dzimwe nyika kana uchikwereta unokwereta kuti uvake mugwagwa. Unokwereta kuti uvake madhemu, unokwereta kuti uvake mapower stations because future generations will use mugwagwa, will use national railways, will use magets. So unenge usina kuprejudisa mafuture generations. Asi apa tadzoka kuti taita mazitsotsi.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira nyaya dzedzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University, Dr. Gift Mugano.
Harisi danho rakanaka. Patakatanga bond note, vaMangudya vakati mare bond note vari kuiunza nokuti vada kudzivirira kubuda kwemari kunze kwenyika. Kutaura kuno, bond note riri kutengeswa kuJohannesburg. Bond note riri kutengeswa kuBotswana, Zambia, Mozambique. Kana uchiuya kuZimbabwe unopuwa bond note kuti heyo mari yako urikuenda kumusha ende unoshandisa bond note. Bond note rako tokanganisa kuti mari ipinde muZimbabwe nekuti pasina bond note. Pakadai pasina mari iri kubatwa ichiri kunze kuti igare vanhu ichitrade bond note. Bond note takaitaura kuti yafanana nelipstick iriswa padachika kuti rinake. Harisi rakanaka dachika.
Dr. Mugano vayambirawo kuti kuda kungodhinda mari kuchazokonzera matambudziko makukutu kunyika.
Asi usakanga kuti vachinamasa vakadya $4.4 billion. Yangaira mabhenge vatengesa matreasury bills. Gomba rakacherwa nevachinamasa. Saka imi maisa 400 mira mugomba imomo aungarizadzika. Panda $4.4 billion kuti idzoke back kumabhenge. Iri rakatorwa nevachinamasa vebhadhara masalaries. Ende varingoramba vachingotora kutaura kuno kumureserve bank mune $1 billion. Tiona magwara abuda nereserve bank overdraft yakadyiwa nehurumende. Saka inochinja sei dambudziko remari.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mutedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vakalisto Jokonya vanoti kuwedzera mari yemabond notes kunogona kubatsira nyika.
I think bond note mawira yakaita it was very well accepted Milan. Yasenza zvakanaka ikabatsira zvakanaka but namo iripo ndeyo kungoti 200 million yanga irimo haisi enough kuti rambe ichingotenderera munyika. Of course haisi iyo yose inoramba irimo unowana pana vamwe vanonzwa dzinotorawo mari dzichibuda nadzo kunze vachinoita zvakanaka. I think zvinhu zvatova long overdue zvokuti de vaipamidzira kana kusvika half a billion zvinotoita nani.
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhora rekuAmerica nedzimwe mari dzakaita serand, pound, yuan nedzimwe mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vasateerere zvinotaurwa nedzimwe nhengo dzebatorawo reZANU-PF uye muhurumende zvokuti chirongwa chemagutsa cheCommand Agriculture chakaipa. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamatura eGrain Marketing Board GMB muLions Den pedyo nechinoi vaMnangagwa vati vanhu havafanirwi kukoshesa mashoko evanhu vanoshoropodza chirongwa chemagutsa. VaMnangagwa vati chibage chemagutsa chinoramba chichingokura varimi vachingokohwa vachiendesa kuGMB vane mashavi ekuchoropodza vachingotaura. VaMnangagwa vati kunyange vamwe vevanoshoropodza chirongwa ichi vakati chirongwa chakaipisisa vanofara nekuti mutungamiri wenyu ika va Robert Mugabe vakati chirongwa chakanakisisa.
Chibagwe chinongokura chingokura chigokowewa chigoya kujeme vachingotaura saka mutevere chibagwe chomumunda musa tatra chimubepo pano vakati iagri culture president of beautiful culture saka andene tite zvinhu zvinotibatsira semhuri. Hapana munhu wani angati anogona kusva zvose ndizvi.
VaMnangagwa vayambira vanoba chibage pamwe nevose vanoda kupiringisha chirongwa chemagutsa kuti vanofira mujeri.
Zvino tikawana mwana weZimbabwe anopingendare nyaya iyi tokuita sei? Tinava
Musoti anonzi Major General Retired Zimundi
nemukuru wamajere takaisa Musoja
Zimundi
ndiye anochengeta majere. Kana wapingendare unenge watofunga kundoda kuinda kwavaZimundi.
Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekurima vaDouglas Mumbeshura vachoropodza kuita kwevashandi veGMB avo vari kunzi vari kuramba chibage chevarimi vachiti chichiri chinyoro asi chibage chimwe chete chinozobvumwa kana chaenda nevanotenga chibage vakazvimiririra avo vari kutenga chibage pedyo nematura eGMB.
Hapana kunzi chine mwe chakondendi yakakura chikaenda apa ubatukutaura pa 200 meters away. Votengesa kumakoronyera aya ndizvo makoronyera ari kuya kuzvizura chibagechachinopinda pano paGMB. Mamwe makomplains atiri kunzwa ati tida kuti zviri kufambiswa sei. Mamwe maallegations euori honorable vice president zvanzi mamwe matraka akasvika akabhadhara $100 achapinda mukiu yekuendesa kumoisa testing vakutonzivadrit.
Munyori mubazi rezvekurima vaRingson Chitsiko vazivisa varimi kuti vanofanirwa kupiwa mari zvikamu 20 kubva muzana pavanenge vaendesa chibage chavo kuGMB imwe yacho vozopuhwa mukati memavhiki maviri. Kunyange hurumende iri kuridza hwamanda ichiti chirongwa chemagutsa chiri kubudirira musangano wanhasi wekuda kuona zviri kunyatsoitika kumatura eGMB waratidza kuti pane zvipingamupinyi zvakawanda zvinosanganisira uhori hwevashandi veGMB, kushayikwa kwemotokari dzinotakura chibage kuenda kuGMB uye kusabhadharwa kwevarimi nenguva. Ndakamirira Studio 7 muLions Den, ndini Arthur Chiguriwa.
Masangano evechidiki arikuenderera mberi neurongwa hwavo hwekurudzira vechidiki munyika kuti vanyerose kuitira kuti vagokwanisa kuvhota muzarudzo dza2018. Vadzidzi vezvikoro zvepamusorosoro vakaparura urongwa hwekukurudzira vadzidzi kuti vanovhota svondo rapera pasi pechirongwa chehashtag mudzidzi vhota. Tungamiri Nkomo weStudio 7 abata vaItai Machakaire vesangano reZimbabwe yadzoka avanoti vari kufara nekuzvipira kwevechidiki ava kuvhota gore rinouya.
Tikaona wechidiki wemuzvikoro zvepamusoro ava wapindira munyaya iyi, tinobva tanyatsotanga kuona kuti wavhurika pfungwa, wakunyatsa kuona, uye zvinotikoshera kuti mumusarudzo dzakati wandei dzatakaita mumashurumo wechidiki wanenge nguva tisina tariro, vasina chiwimbo nekupinda musarudzo. Saka kupinda kwavo nekukurudzirana uku kunonyatsotiratidza pachena kuti vanenge vaakuona kuti zvine pundutso.
Mukufamba kwenyu muchikurukura nevechidiki apa, mungati here mune chivimbo muri kugutsikana kuti vachange vachivhota neuwandu hwavo?
Chokwadi, chiripo ndechekunyatsoti vechidiki vari kunyatsoona kuti mamiriro aita nyika atsitsirira ivo kunyanya kudarika kutsitsirira kwaita wabve zero. Saka tiri kunyatsoona chaizvo chaizvo kuti vechidiki vari kunyatsoona kuti vakasapindisa munyaya idzi hakuna kureba kwavanogona kuenda, nekuti hapana remangwana rakanyatsojeka retiri kuti vari kuura vaakutanga ivo kuona, zvichibva kune zvavari kutitaurira isu mukukurukura kwetiri kuita navo netiri kufamba.
Pane zvimhingamupini zvamuri kusangana nazvo here?
Ndingati isusu se Zimbabwe yadzoka, muitiro wetiri kuita hatisati hedu tati tasangana netsetingati chimhingamupini, nekuti tiri kutarisana nemunhu ari kurwadziwa nemamiriro akaita zvinhu. Tiri kusangana nevechidiki vari mumamiriro ezvinhu ari kurwadza. Saka ivavo ndivo vetiri kunyanya kuenda tichinotaura navo, takanangana navo tichishandisa nzira dzisinganyanyoonekwi zvadzo nevanotirwisa wezano vari kuti vatikanganise pana pezvidiki.
VaItai Machakaire ndivesangano reZimbabwe yadzoka vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa cheThe Connection nhasi tiri kutarisa matano ari kutorwa nemasangano evechidiki mukukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuitira kuti vazokwanisa kuvhota musarudzo dza2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection, muneni Ntungamiri Nkomo.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vakawanda munyika vochema nemaitiro emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakapa sangano reAfrican Union chipo chemari inoita miriyoni imwe chete yemadhora panguva yoZimbabwe iri kunetseka nekushayiwa mari.
Rimwe sangano revechidiki muBulawayo roita ongororo pamatambudziko ari kusangana nevanhu munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yemabond notes mumabhanga.
America inocherechedza kusvitsa makore mazana maviri nemakumi mana ane rimwe yaona kuzvitonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonika nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.